Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kana tokara manero anasi uri musi wechina gumi guru 14 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanza kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekumashonaland east vanotambira nemufaro kuvhurwa zviri pamutemo kwesekitari inogadzira zvokudya zvinobva mumichero nezvirimwa.
Vanhu vese chandaona semutauriri wemovement for democratic change ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumarizevha vari kutaura kuti yes machallenges tinawo, yes zanupf inotyidzira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngapi, nekuti kupinda kwake ndo kupinda kwedu, ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Postalos Siziva votaura pamusoro pemisangano yavari kuita mudunhu remasvingo. ZANUPF neMDC Alliance dzotsatsurana pamusoro pemhirizhonga yatanga kusimudza musoro pamberi pesarudzo dza 2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira varimi kuti vasashandise zvisizvo mbeu nefotereza zvavanopiwa pasi pechirongwa chekubatsira varimi cheNational Enhanced Agriculture Productivity Scheme, vachiti hurumende yavo haizombozeza kutora matano kune vanenge vaita zvehuori. VaMnangagwa vataura mashoko aya vachivhura zviri pamutemo sekitari yekugadzira zvekudya zvinobva mumichero nemiriwo yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub pamwe nebhanga richakweretesa vechidiki mari reEmpower Bank Limited Youth Business Starter Pack kwamutoko. Sekitari yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub iyo inonzi ichange ichigaya matomati pamwe nekusvina mango inonzi yakaumbwa nebazi revechidiki richitsigirwa nemari yakabva kubhanga reAfrican Development Bank AFDB, sangano reInternational Labour Organization richiona nezvechirongwa ichi. Mutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub yakatanga kushanda muna 2019 ichitenga michero nemiriwo zvaizoisa mumapakiti nekuchengetedza zvichizotengeswa mberi. Mumiriri weUzumba muparamende vasimba neutamudarikwa vanoti vanotambira nemufaro chirongwa ichi sezvo varimi vemudunhu ravo vava nepedyo pekutengesera zvirimwa zvavo uye chichawanisawo mabasa vechidiki nemadzimai vakawanda vemunharaunda. Tarisawo panyaya yemabasa, panga tarisirwo here kuti panga rerutsa ndima panyaya yekuti vagari vachiwanawo mabasa?
Hapazi sina, shishiri
shokora munga pao kuvarimi.
Chirongo na itwa isi cha agungu wena kuti, kuvarimi, kijitwaka, matomata letu kwa kuru, kuru, kaheta, mavaraji za haya, alupura 140-150 times, kaheta, umo yuwa kutani waka, tamta marakeli, 7th Republic, yaji pinda vision 22.
Tazoo mtungamiri wenyika wachiyambira avarimi, wanonzo waru kutengesa mbeu nepoteriza shwa waningo wapiwa. Jisha munga taura.
Kana wapu wachukwene kina urumi hindi, chikutana, chawana kushwane nyokuti, wabasirwa, wapu wachukwene kipasina, chapina shibatisho, wapuwa, chukwene kini, nyokuti urumi hindi ino nipanewe, wawona kutraje hacho, wawona mbeu tacho, wapu wachukwene nyika ina kwa ino enda nekuti niwe nipo wapu wa shikwele kikikuturi nye nyika wanawe Zimbabwe wa kiwa shikuta kwenye Zimbabwe chichi chiri mwoka na hizi na kapana na nana asajaki chaka unuko wakata hivu kwe waramu wapu zihari wa kati uli
awanga varu miri wa uzumba mparamende wa simba ne utamudari kwa wa shitaura ni studio 7 vari parunare kuzumba Alliance inoti misangano yayo yakafamba zvakanaka nezuro kubigita East, Bigita West nekuzaka mudunhu remasvingo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti chikuru chavari kuudza vatsigiri vavo ndechekuti varambe vakatarisana nebasa rinofanirwa kuitwa zvisina mhirizhonga mukati. Vasiziva vati bato ravo richaramba richitaura nevanhu richivazivisa zvirongwa zvaro vachiti bato ravo Arisi kuzopinzwa munyaya dzekurwisana. Ngatinzwei hurukuro yavaita natanonoka wande we Studio 7.
Muvese chandaona nse mtauriri we Movement for Democratic Change. Ndakamirira mtauriri wedu advocate Mahere ndechekuti vanhu vese mumasvingo, mumareserva vari kutaura kuti yes, ma challenges tinawo, yes, ZANU-PF inotyizira vanhu asi isu semapurisa, isu semateacher, isu sevagari vemuno mumasvingo. Tirikuti mkoma na ngapi, nekuti kupinda kwake ndo kupinda kwedu, ndo mashoka ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misanganewe yenyu irambe ichibudirira.
ZANU PF maitira ndekuti inoshandisa mirizhonga against our leadership and our people. Isu semovement for democratic change tiroramba takamira panyaya nyararo. Tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato reMDC kuti tiite zveviolence asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese hakuna munhu anofanira kuita violence but tinofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda.
Isu tukuenda mberi nemaprogramu edu nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu vemovement for democratic change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriver, maconductor, mastudents, mateacher, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti tiri kutungamirwa nani asi vanhu veZimbabwe. Vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zveZimbabwe titaure tiwirirane kuti mukomana ngaapinde because iro rinodonzo ratikufamba naro sevanhu vemuZimbabwe.
Bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu semovement for democratic change basa redu nderekufambisa shoko asi munyika muno vanhu vese vaita sungaurirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno because vanhu vari kurarama netsaundi, vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mushonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU-PF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANU-PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU-PF iri kurwa vanhu salari haina basa, vanhu havachawani mapensheni asina basa munyika muno. Asi isu semovement for democratic change tikubatana nemunhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vachitaura vari parunare kumasvingo natanonoka wande weStudio 7. Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhauma rimwe zuro kuti bato ravo harinei nekurwisana kunoitika pamisangano yeMDC Alliance vachiti kurwisana uku kuri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vanhu vakasiyana mubato reMDC Alliance. weHarare iri kutsvaga nyanzvi munyaya dzezvicherwa kuti dzibatsire pakuvhara makomba ari kusiyiwa nemakambani ari kuchera ivhu rekugadzira migwagwa mumusha weWarren Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho rekanzuru iri rinotevera zvichemo zvevagari vemumusha weWarren Park zvekuti kanzuru pachayo ichishanda nemamwe makambani vari kuchera ivhu vachisiya makomba akadzika izvo zvave kuisa upenyu hwevagari mujodzi. Mumwe mugari anogara pedyo nepari kucherwa ivhu iri kana kuti gravel asina kuda kudomwa nezita rake anotiwo vakuvana neguruva rinobva panocherwa ivhu iri.
Anoya nacheno kuruwa nchikonyora samba ndanga ndiri panozonda yenda ma TV ne ma radio tanzwa kutambudzira nechingogadzirisa because anenge achipindirwa nejustimwe mukati mwemwe.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weWarren Park National Assembly vaShakespeare Hamauswa veMDC Alliance avo vati kanzuru pamwe nemakambani ainoshanda nawo iri kungochera ivhu pasina urongwa hwekugadzirisa nzvimbo idzi.
Sai varikusiya makomba ichokwadi mamwe acho anogona kutotyisa kuti vanhu anogona kufiramo anogona kuzoita mvura inotanga kuzoyakuberekera zvinhu zvakaita sana mosquito nezvimwe zvakadaro uye pavanochera vanosekesa ivhu rinozotakurwa kana mhepo yauya poita dutu rinoisa guruva mudzimba dzevanhu vari kuWarren Park.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vautsa Studio 7 kuti vari kugadzirisa dambudziko iri.
Tiri kutsvaga vatinoti pachirungu mining consultant auye atibatsire kuti makomba ariko akacherwa tingamadzosera sei kuti nzvimbo idzokere zvayakanga yakaita. Atinoti pachirungu land reclamation. So nekuti kwese kuchacherwa mangwana kukuenda kumberi kunge kuchizoti munhu wese anenge achipinda ipapo achiita land reclamation kuti nzvimbo idzokere payakanga iri uyezve tisakonzerese pollution iyo inova iri kuchemedza vagari vemuWarren Park.
Asi vaHamauswa vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa nekanzuru ndizvo zvaingadai yakaita pasati patanga kucherwa ivhu iri muWarren Park.
Vari kuita zvinhu zvavakanga vachifanira kunge vakaita pakutanga. Pekutanga vekanzuru vaifanira kuita inonzi environmental impact assessment. Environmental impact assessment ndo inoitwa vanhu vachipachitariswa neivavo nenyanzvi dzavanoreva idzodzo zvichiongorora kuti zvino pamakuda kuchera imi muchange muchikanganisa environment muchange muchikanganisa nharaunda muchakonzera kuti pange paine makomba muchagadzirisa sei makomba iwayo muchamavhara sei muchaita sei ko padhasi richange richisumuka richinokanganisa utano hwevanhu.
Kanzura wenzvimbo iyi vatichaona metu vautsa Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba uye vakatomboedza kurigadzirisa asi izvi zvakatora nguva yakareba nekuda kwedambudziko rekudzingwa kana kumiswa mabasa kurukitwa vakuru vakuru mukanzuru yeHarare.
The other issue yanga iripo ndeyekuti ndakange proposa back then kuti kota diri isusu kuti madams ese tikandoadhambira mupi imomo and was advised kuti ema haibvume izvozvo. Saka proper landfill inofanirwa kuitwa panhu ipapo yakataurwa kuti inofanirwa kunge iri prescribed nechi neema.
VaHamauswa vaudza Studio 7 kuti vagari vemuWarren Park vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mumusha wavo uye vari mushishi rekunyora gwaro rezvichemo zvekuendesa kuparamende kuti komiti inoona nezvezviwanikwa nenharaunda iongorore zviri kuitika muWarren Park. Mutauriri weema Amai Amukela Sidange vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuWarren Park yave nenguva yakareba uye vakatotaura nekanzuru yeHarare pamusoro payo uyewo kanzuru iyi yave neurongwa hwekuti ichaigadzirisa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 92 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane makumi mana nevasere kana kuti 4648 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nezana nevasere kana kuti 132,108. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vawa mamirioni matatu ane zvuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana maviri ane makumi masere nevatanhatu kana kuti 3,191,276. Vanhu vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni maviri ane mazana mana nemakumi mana ezviuru nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2,440,636. Uwandu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNorway anoti murume ane makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa ari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vashanu achishandisa uta nemuseve uye imwe mhosva yekukuwadza vanhu vaviri nezuro muguta reKongsberg. Madzimai mana nemurume mumwe chete ndo vakafa muchiitiko ichi. Kurwiswa kwevanhu ava nemiseve kwakaitika muguta iri iro rine vanhu vanogara muguta iri zviuru makumi maviri nezvitanhatu uye riri makiromita makumi manomwe kubva muguta guru reOslo. Uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro kekutanga muAmerica hwakadzikira svondo rapera kubva zvatanga dambudziko rechirwere cheCovid-19 gore nemwedzi mitanhatu yapfuura. Izvi zvaburiswa nebazi rezvevashandi nhasi richiti vanhu vasina mabasa vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvitatu vakanyorera kupiwa rubatsiro. Uwandu hwakadzika nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana pachienzaniswa neuwandu hwakaongororwa zvakare svondo rapera. Bato reMDC Alliance rinoti vatsigiri veZANU PF vachitsigirwa nemapurisa nemauto vari kuenderera mberi vachishungurudza nhengo dzebato ravo kudunhu remasvingo uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kusangana nevanhu masabhuku nevamwe. Asi ZANU PF inoti MDC yanyangira yaona nekuti iri kuda kusvibisa zita renyika pachauya nemuvhuro nhumwe United Nations Dr. Doan kuzoongorora matambudziko akatarisana nenyika panyaya yezvirango. Mukuziya nyaya yemhirizhonga iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomuda Ishe Chinyoka vanova nhengo yeZANU PF uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nameya weHarare akambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Tiri kuona chisioneko midziwebwe, tiri kuona kugeta-geta kwemeno, kubvunda-bvunda kuri kuita vanhu veZANU PF nekungofamba kuri kuita mwanakomana anonziwo President Nelson Chamisa. Vangoti vafambe vainde kumasvingo, tasangana nevanhu vakavamirira vakaisa mota murodhi matombo, vakaputsa mota, vakatema vanhu vachi vane chinangwa chokupedza upenyu hwavaChamisa. Vanhu ivava vanga vakaunganidzwa kwakasiyana-siyana. Chinangwa chavo ndechekutema-tema mota imhanye ikudubuke itsve, vaite sei vachitarisira kuti vange vachipedza upenyu hwaPresident Nelson Chamisa. Tiri kutishamisa ndechekuti tanga tafunga kuti nyaya yemhirizhonga iyi yasara sure. Mazuva ano ekorona vanhu vanga vachirambidzwa kuita mademo, vanga vachirambidzwa kuungana, asi taona vanhu vachiungana nemota dzakasiyana-siyana. Tiri kutishamisa mapurisa anenge aripo asi hapana chavanenge vachiita.
Vachinyoka pindurai tinzwa.
Gore riya vakamboti kune United Nations General Assembly paya panoenda mapuresidendi kuNew York kunotaura, mota idzodzi idzodzi dziri kutadza kuti dzakatemwa zviro riya dzakaipai dzatemwa kumaroni dzakai kune munhu wanga achida kudzika Chamisa kubva mumota. Takonesewa zvimavhidhiyo vachida kusengana vachida kubudisana mumota kudini kudini kwavanga vachida kuuraya Chamisa. Same time iyoyo yeUN General Assembly gore rino vhiki yapera iyi kwakai kune muzvare unoshandisa United Nations uri kuvuya muno kuona kuti ma sanctions ari kuporaya nyika zvakadini. Vari kutsvaka chinhu chekuti ava mai vanosvika muno muzimba vamuvudze kuti chii chaitika. Vamuvudze kuti kuno kuzimba kunoku kwakaita chamichangoda kurawa vhiki ino chaiyo. Nekuti vanhu vanobva kuzhe kwenyika havazivi. Yani vakazvigamuchira vofunga kuti mai wee kuzimba kwakaita.
Vamafume pindiraitinzwa.
Chinondishamisa ndechekuti vachinyoka vari kuramba mazano abvumwa navachina masa. Kana vachinyoka vachiti vanhu vanga vakabata maplakards vaya havasi vezano, ngavataure iko zvino kuti ivo vanhu vekumasvingo vanga vachimanyamanya vachiti tiri kuitira basa musangano wedu vari kurambwa nezano PF yacho. Vachina masa anova iye bhosi wavachinyoka abvuma kuti aiwa avo vanhu vedu. Nokuti kana mutanga kuramba vanhu vabvumwa nevanhu vese, vanhu vanga vachionekwa vakabata matombo vakabata matanda vachidzingirira vachidriver mota vachitaura vega nemuromo wavo kuti isusu tiri vezano tanga tichidzingirira uyu tanga tichitema takadai. Vanhu vanozvikamwa chero pamainternet mapicture avo aripo vapana vezikosi
tetai chirongwa chedu vachinyoka
statement dzaanotaura dzachona unotaura kupani nezvona vanhu vezano PF muchaona kuti munorapa nevatungamiriri wenyu. Chinyoka mutungamiriri wei? Chinyoka uri muvillage mutungamiriri wei? Asi nokuti unenge achiimba achibero zvinoita sekuti chi uri kutaura zvinhu zvine musoro. Vhidhiyo haineki kutsvaka vakomana vanobuda pavhidhiyo vachiti tichitaputa moto. Vhidhiyo yakadero haimboneki. Vati vana vanotwista mastatement ndozvavanogona ndochishasha chavo chokutwista mastatement kuti zvinhu zvekutiko pane zvinoitika iko zvinozhira inobva Harare kusvika Bhaibheri chikuno yakunaka yava nemore than 250 kilometers netara yairevha naJona Moyo nederera ngoenda kuti masvingo necapeti vaishangani mangwana tiri kuivhura.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yezano PF vatinongoda ishe chinyoka. Manzwa zvakare kubva kuna meya weHarare vakambomiswa basa vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yokurudzirwa kuti iumbe homwe yekubatsira vanenge vabatwa nechirwere chegomarara chero ripi zvaro. Vamwe vakarwara negomarara repazamu vachiti izvi zvinogona kudzikisa uwandu hwevanhu vanofa nekuda kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ndakangomuka makuseni munatso unyatso wakangopinda mukati ndobva ndangofunduka then ndakabva ndatoti hasine dibrow or something. Ndobva ndaenda kwadoctor, doctor akati no, this could be something else. Ndobva ndaenda kuna oncologist ndobva ndaitwa matest ndobva vaona kuti nami ne lump ranga rafragmented kuita kuti mapiece mapiece. Kwakubva ndaitwa nezi biopsy ndobva vaona kuti ndanga ndine cancer zvishuwa yakabva yaprovotengeri. Stage 2B
ava ndimo zvarefu ngai munyeza vane makore makumana nemasere ekuberekwa avo vakabatwa gomarara remazamu muna kurume wa 2017. Mozvare munyeza vanoti gomarara remazamu chirwere chinotyisa zvikuru uye mishonga nekurapwa uku kunodhura zvakanyanya zvekuti zvakakosha kuti hurumende ibatsire vanobatwa nechirwere ichi sezvo vamwe vachirasikirwa neupenyu nekushaya mishonga pamwe nekurapwa.
Mishonga iri kudhura and haitangiki mishonga yekimo haitangiki. Radiotherapy chaiyo chaiyo kuti uitwe for 6 weeks every day unonida almost about $2,000. Saka kana uri munhu wekuti hautorina mari uri kubvawo kusina kana senti hautokwanisa kuzviita.
Muzvare munyeza vanokurudzirawo kuti zvipatara zvinorapa gomarara munyika zviwande uye wazwe ni mishina ni mishonga.
Ndese kutube urumende ya kwaniso guwa na mishonga ino kwanza tuwa na wabasiriki matima na emika nekuti wanu wasabe kwa wani ngevari kana taruba kwa mtoku waruba kubulila mango yaruba kutuo ya kuno kwa harari nekuti maa hospital mashoma ende unongi watu zimengze uwa mshini unongori muno maharari saka wanuese waku ya manji kuno karamukarira mshini mwechetewe radio therapy maharari mshini deya wanda kuma hospital wakati wandei. So that munhuwese anowana access ari kwaari ikoko vamwakusha ya mari dzemabhazi.
Izvi zvakatsinirwawo namai Rumbidzai Kanhu Kamwe avo vakarwarawo negomarara rezamu iro rakabatwa rava pachikamu chetatu kana kuti stage 3. Amai Kanhu Kamwe vanoti kurapwa gomarara kunoda mari yakawandisa.
Saka mushonga wacho unonetsa kuwana one ndokuda kwemari nokuti ndoda kupa mienzaniso wekuti session ye chemotherapy iri one inogona kuita between 2000 to 3000 US dollars iri one. Asi pano pacho unogona kunzi iwewe uri kuita ma sessions 18, uri kuita ma sessions 24, urukita ma sessions 8, depending nekuti une type ipi ye cancer uyeze cancer yako yasamba zvakadini.
Amai Kanhu Kamwe vanoti ishuviro yavo kuti kuumbwe homwe ye cancer fund nehurumende inobatsira vanenge vabatwa nechirwere ichi sezvinongoitwawo kuchirwere cheHIV and AIDS.
Zvinoda kukurudzira senyika kune vanotitungamirira kuti kana zvichikwanisika ngavave vanointroducer yatingati isusu cancer levy kuti ibatsire avo vanenge vabatwa nechirwere checancer sekuvapo kunongovapo AIDS levy. Ngative one cancer levy.
Mutauriri we Cancer Association of Zimbabwe Valove Muma Kurirofa vanoti vari kuita dzidziso kune veruzhinji senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere ichi uye kuti chikwanise kuvhenekwa chisati chapararira. Vamakurirofa vatiwo veruzhinji vanofanirwa kuziya kuti gomarara remazamu rinobata zvese vanhurume nevanhukadzi.
Vanhu vose vane mukana wekuita gomarara, kunyange varume kunyange vakadzi. Saka zvakakoshawo kuti varume navakadzi vese vaongororwe gomarara iri.
Mumagwaro atakatumirwa nemukuru weCancer Registry vaEric Chokunonga anoratidza kuti gomarara remazamu igomarara retatu rinonyanya kubata vanhu munyika, rekutanga riri gomarara rechibereko, repiri riri prostate cancer. Cancer Registry inotiwo vanhu vanosvika 500 vanobatwa negomarara remazamu pagore rega rega, uyewo kuti gore negore uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwirira. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti mwedzi uno ndewekuyeuchidza munhu wese nezvegomarara remazamu. VaMangwiro vanotiwo gomarara iri rikabatwa richatanga chirwere chinorapika. Vakakurudzira kuti vanhu vadzidzisane nezvegomarara remazamu.
Gomarara iri kazhinji rikabatwa richitanga rinogona kutorapika sekuti munhu anozviraramira upenyu.
VaMangwiro vatiwo donzvo guru rehurumende nderekugadzira mishonga yekurapa gomarara munyika senzira yekuderedza mitengo yemishonga. Mwedzi waGumiguru, mwedzi unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.